Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 29/2018 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
ZANU PF, I can't vote for ZANU PF. I can't vote for those who have called.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti pane vari kukwikwidza musarudzo vanoona sekuti vachamisa ndivo vane rutsigiro rwevakawanda vachiti havasi kuzovhotera bato rezanu PF nekuti riri kuvashungurudza
kukuru ngano zorora tiuperemekedzo agere akada kupinda mufrei iripo iyi tinozomudza zvaasingadi kunzwa zvaakatadzira vanhu
Asi imwe nhengo yezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vamugabe vakwegura uye havaone vhoti yavo yakanyanya kukosha
tikatanga nemugabe matikomandira tikaikambena tikairwira tikaisira tikasungirwa nyaya yamugabe matikomandira masoja anozototijoina vakanonoka kuona vana munangagwa
Stachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vanoti havaone paine chakaipa kana vamugabe vakatsigira vachamisa vanhu votarisirwa kutanga kunovhota mangwana mangwanani Zeki chiti yagadzirira zvose zvinodiwa iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vazivisa vatori venhau kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodio muHarare kuti havasi kuzovhotera bato ravaitungamira reZANU PF vachiti riri kuvashungurudza vati pane vari kukwikwidza vari kuona sekuti mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa ndivo vane mukana Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Vashitaura nevatoro venhau kumba kwavo kuBorodio muHarare kunozivikanwa nekuti Blue Roof vamugabe vati havasi kuzovhotera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutungamira ZANU PF pari zvino vati vamunangagwa nevamwe vakuru vakuru vari kuvashungurudza vakati havazofe vakavhotera vanhu vakadai pavabvunzwa nevatori venhau kuti vachavhotera ane musarudzo dzamangwana vamugabe vati vachamisa ndivo vari kutsigirwa nevanhu vakawanda kudarika vamwe vanhu vese vari kukwikwidza musarudzo idzi
ZANU PF I can't vote for ZANU PF I can't vote for those who have caused me to be in this condition I have also said my Mjuru and my Kupe don't offer very much. So there is Chamisa left.
Atinokwanisa kutaura navamunangagwa kana mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kaya Moyo kutinzwe pavamire hatinokwanisa kunzwa kuna vachamisa kunyange hazvo vaigaro taura pavaitsvaga ritsigiro kune veruzhinji kuti vachazenge vasingakete kuti vachavhoterwa nani vachiti kana vhoti yavamugabe navamunangagwa vanoida zvichakadai imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vavhivhidi gwede vati mashoko avamunangagwa aya anoratidza mafungiro ane veruzhinji munyika vachiti hapana chakaipa kuti vamugabe vavhotere vachamisa pasarudzo
tinotaridza izvo kuti kubva muna November ZANU PF semazira atinoita haisina kubatana wamusangano une vanhu vane nhunha dzakawanda nekusawirirana kurimo kwatinoona muzanu PF. Asi izvi zvakare tinoona chiri chitiko chaitika chiri kutadza kuti vamugabe vari kuda kuti vatsigiri vavo vari kumativi mana enyika ngavachiregera kusapota vamunangagwa. Zviri ngonge zvinhu zvatiri kuona kuti zviri kubva pane zvakaitika muna November 2017 kuti hapana kunge paine kuwirirana pakabva vamugabe muzanu PF. Zvakare hapana kuwirirana kuripo pana mugabe navaemarson munangagwa takatarisana nesadzo dziri kuenda muna 2018. Izvinopa zvikuru musangano weMDC Alliance mukana hunge ichikunda musarudzo dzatiri kutarisira mangwana muno muZimbabwe.
Pavabvunzwa nyaya yekunzi ndivo vaipa vachamisa mari yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzamangwana, vamugabe vati mashoko aya hasi echokwadi, vachiti havasati vambosangana navachamisa, vachiti mutungamiri weMDC wavakapedzisira kusangana naye ndimushakabvuva Morgan Tsvangirai. Vaenderera mberi vachiti hurumende yavo yakanga isingabirire sarudzo, vakati pavakangokundwa chete ndemuna 2008 pakahwina vatsvangirai pasarudzo yekutanga yemutungamiriri wenyika, asi vasina kuwana mavhoti aikodzera kuti vavatorere matomu. Vamugabe vakurudzira anenge akunda musarudzo dzemangwana kuti aone kuti panyorwa bumbiro idzva remitemo rinokoshesa zvido zveveruzhinji. Vatiwo vari kushushikana nekupambwa kwavaitai dzamara kunyange hazvo vachiti vakanga vasingavazive. Vadzamara vakapambwa vachigerwa kuGlenview muno muHarare muna 2016 uye vaizivikanwa zvikuru nenyaya yekuratidzira kwavaiita vachida kuti vamugabe vasiye basa, vachivapomera mhosva yekuondonga upfumi hwenyika pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Kubva pakapambwa vadzamara hapana anoziva kuti varipi kusvika pari zvino. Vamugabe vakasiya basa muna mbudzi wegore rapera mushure mekupindira kwakaita mauto munyaya dzezvematongerwo enyika. Kunyange hazvo vamugabe vachiramba vakatsika madziro vachiti vakabviswa pachigaro zviri pamutemo, Matare akatura mutongo wekuti kubviswa kwavakaitwa pachigaro kuri pamutemo sezvo ivo mbune vakazonyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vachiti vainge vosiya basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, munyori wezvemutemo muzanu PF vari nhengo yepolisi biro vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vamugabe vavekungotaura semunhu mukuru.
Vakweguru vayanga vanozorora kana vachida kuvhotera Chamisa zviri kwavari hazvina zvatinotora kuzanu PF. After all vane vhoti imwe chete, vamunangagwa vachavhoterwa noruzhinji rweZimbabwe. Hatigoni kukompeya rugare rwavamunyika panguva yavamugabe nepanguva yavamunangagwa. Zviri pachena kuti rugare rwauya rwaunzwa navamunangagwa.
Asika ivo vamunangagwa pane imwe nguva vanenge vaiita sekuti vaida kuti vatsigirwe navamugabe vachiti vaida kutaura navo vamugabe vakaramba.
Kwete, vamunangagwa vanopa ruremekedzo kumunhu akatanga kuita mutungamiriri wenyika yedu. Vagara vakarerwa patsika yechivanhu inokudza vakuru, inokudza vakweguru. Asi tinozviziva kuti kana makore awanda pfungwa dzomborasika. Saka hatingasweri tichitaura nezvavamugabe, havanei nechokuita nesarudzo iripo, havapo paballot box for the first time in the history of our democratic processes. Saka toti mukuru ngaanozorora timupe ruremekedzo agere. Akada kupinda mufurei iripo iyi tinozomuudza zvaasingadi kunzwa zvaakatadzira vanhu.
Ndezvipi izvi?
Zvakawandisa. Kwiko kungorambirira uri pamasimba iwo makore aenda uchizoona kuti wakura, kusagona kuziva kuti nguva yakwana. Chitadzo chikuru ichocho.
Vamugabe vari kutiwo ivo vamunangagwa vatadza kuunza utongo hwejekerere vachiti vanhu vari kudzvinyirwa munyika umo, vachitoti nguva yavo zvanga zviri nani.
Vanhu vari kuenjoya mafreedoms avasati vamboawana panguva vamugabe vari kutonga. Vanhu vari kuziva kuti vakasunungurwa navamunangagwa.
Munyori wezvemutemo muzanu PF vari nhengo yepolisi biro vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare kwachivi. Tabatawo sachigaro weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi kuti tinzwewo divi ravo.
Vamugabe munhu weZimbabwe aimbovawo president wenyika
So is an eminent person munyika. Zvangoita zvinobetwa nevanhu vari eminent munyika, vari munyika maishes anenge ari munhu as well. Nezuro takawana endorsement kubva kuZCTU. Inova one of the biggest organizations in Zimbabwe yevashandi. Kana zvakare maendorsement kubva kuna vadhavengwa vezapo president. Nevamwe vakasiyana-siyana vamaorganizations vanga varipo nezuro parani pedu pa-60 celebration ari nezuro. Saka zvinhu zvinobaitika kana tarasika kumakundano emaelections. Former President Mugabe vanga vari president wenyika ino vakabva gore rapera vachiziviswa nevanhu nepart of ZANU-PF. So havasiri president vangova munhu vangova ordinary person. So vane right rokuchuza pati yavanoda, vane right rokuexercise maningi feelings dzavo like anyone else. Ari muzoti kozvino tatina nabasket vangava kuzanu vakumirawo navachamisa nevakawanda mongo vamwe vanhu vakauri kuzanu before vakusapota vachamisa. Tina masupporters akawanda akabva kwamai muzhuru ari kusapota vachamisa. Tina masupporters akawanda ari kuNPF vakusapota vachamisa. Saka iprocess yeendorsement iri kuitika munyika. Saka isu hatigoni kupikisana nemunhu apa endorsement. Nokuti hazvirevi kuti kana munhu aita endorsement anenge ari part of the new government. Hazvirevi kudaro. Iye expression yake yaanongozvipawo iye savaonera ari kuita zvinhu zvinoita kuti kozvinhu zvifamba zvisoba sei munyika. President vangu vataura masikati nhasi kuti muhurumende yavo havana place ya Grace Mugabe kana place yava Mugabe. Vakatotonga nyika nguva yakapera.
Asi kava komichi hazvizokanganisawo here vamwe vatsigiri venyu vari kutiwo vamugabe vakatyora kodzero dzevanhu munyika umu?
Hapana anozvitikisa. Isu savatungamiri vemdc takaparticipata zvakanyanyisa patakaimplimenda the Mugabe must go mass action last year. Nokuti isusu semdc leadership nemamembers edu titakatanga the Mugabe must go mandra tikaikambena tikairwira tikaifira tikasungirwa nyaya yamugabe masigomandira. Masoja akazototijoina vakanonoka kuona vana munangagwa namadzi vakanonoka kuona vakazoona payapaya vana vembwa havasungiri mumwe musungwe chetewo vakazosungirawo last year manovhemba.
Sachigaro MDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa ava Morgan Komichi vari parunare muHarare. Commissioner weZimbabwe Electoral Commission Dr. Qubani Moyo vanoti vapedza gadziro yose yesarudzo uye vangomirira kuti vanhu vanovhota mangwana. Tabata Dr. Moyo kuti tinzwe zvizhinji.
Taendesa zvese zvinoshandiswa pakuvhota. Maballot papers aenda, mavoters roll ari kuma polling stations nema polling officers edu yese ari kwese kwese. Saka tingati mangwana kutangira 7 AM kutisvika 7 manheru vanhu vanenge vachivhota. Tanzwa mashoko aringotaurwa kusocial media kuti vekumaruzevha vanovhota neTuesday vekumadhorobha mangwana. Vanhu havafani kutevera izvozvo. Munhu wese ari kuvhota mangwana nekuti voting izuva rimwe chete chete.
Tichitarisawo nyaya yegadziriro yacho, pane vamwe vari kutiwo ipo pamadande mutanda pasocial media kwakati tabhozwa kuti pane vanhu vaonekwa vaine mapepa. Ichokwadi here ichi?
Haiwa, haasi mapepa ekuvhotesa. Zvakaitika ndezvekuti kumeeting yelast week nefriday yemultiparty liaison committee takapa mapolitical parties ese masamples eballot paper tichashandiswa paelection day. And mamwe mabato acho akatora sample yacho iyoyo vakarifotokopa vachienda kunoita voter education kuma conferences avo. Mapato ese aibvumirwa kuti kana wari wana sample yacho iroro unobvumirwa kuenda naro kuti vanhu vazoona kuti ballot paper rakamira so gore rino tine vacandidates in two lines. Saka wangu ari apa saka ovhota vakadai dai. Asi maballot papers echokwadi anenge ava masample atakavapa. Maballot papers chaiwo chaiwo ari kuma polling stations ari akaendeswa kuswera zuro and achiendeswa kune mapurisa nemapolling officers ezek polling agents emaparties.
Saka mangwana muri kukurudzira vanhu kuti vaite sei mangwana nayo?
Mangwana tiri kukurumbidzira munhu wese weZimbabwe kuti ngaamuke makuseni achienda kunovhota kuchiri makuseni kuitira kuti usaite problem kuti wawana wa machuza akuporisa itoda kuti pamanu bazile futhi kuti kana 7 ya chaya mporisa achaenda kuno mira pa line achimira behind munhu wekupedzisira ndio kunoperera voting saka munhu anenge ari muline wese achabvumira kuti avote even 7 ya chaya
saka vanhu vanofanira kuuya nezvinhu zvakaita sei kuti vakwanise kuvhota vasazodzorerwe kumba
kuti uye uzovhota unofanira kuti uye neID yako kana passport iri kushanda hauvhumigwe kuti uye nedriver's license ende futi ichoda kukurudzira vasikana nemadzimai kuti kana uchiya kuzovhota wovhisa chitex kufinga yako yeleft kana une nail iya inonzi artificial nail wovhisa futi because zvichanetsa kuti tokuita machi yekuti wavhota
commissioner wezimbabwe electoral commission Dr. Qovani Moyo vari parunare muHarare
iko zvino tochimboenda kune mutori wedu wenhau ari muHarare Jonga Kandembiri kuti atiudze kuti zvinhu zvakamira sei sezvo nyika yatarisira kuvhota mangwana waswera sei Jonga
Blessing waswera
aiwa ini ndirina nehangu ungatiudze kuti zvinhu zvakamira sei muHarare umu
Blessing vanhu vakagadzirira kuvhota ndandichitenderera mukati meguta reHarare ndaona kuti vakawanda vakagadzirira kuvhota
Mhm. Ndee dzipi nzvimbo dzavakwanisa kuti umbofambe fambewo?
Ndasvika kukuwadzana ndikakwanisa kusvika muHarare Park ndikaenda kuHighfield ndaona vanhu vakagadzirira kuvhota uye vamwe vatori vedu venhau yeStudio 7 vagopindawo mune dzimwe nzvimbo mumwe aenda kuNorton kwaanga achionawo kuti kwakamira sei nevamwe vapinda mune maya matunhu emuHarare nechitungwiza vari kutaurira kuti aiwa gadziro inenge yavepo kana ive vezeki vari kunge vari kuratidzwa kuti vakagadzirira nokuti takanzwa nezuro vachizivisa huwandu hwemagwaro vakaprinda kana kuti avakadzinda akatipiswa vanotiwo kusarudzo dzemutungamiri wenyika neparamende kune vanhu vanokwana kuita 5,695,706 vakanyorosa kuvhota ivo vakaprinda magwaro anoita 6,150,950 vachisa zvikamu zvisere kubva muzana kana 8% yavanenge vachiwedzera nayo kuitira mapepa anogona kurasika kukanganisika nezvimwe zvakadaro
tichitarisawo iyo nyaya yezeki pahambe nge paine kugunun'una nevemapato anopikisa vachiita vasikubata sarudzo dzakanaka dzinogona kubirirwa vanhu vari kutiwo kudi
vanhu kazhinji handisi kuona vari kunyanyotyira zeki kuti ndoingakanganisa sarudzo dzavo nekuti vari kuti iwo ii sarudzo ii polling station base yekuti zvabuda musarudzo zvinge zvichibva zvaiswa papolling station vanhu vachizvionera vega savari kunyanyokana kana kutyira ndechekuti vamwe vemapato anenge azokundwa vanokwanisa here kuzotandira zvichabuda musarudzo ndomubvunzo yana ndichibvunzwa nevakawanda vandandichitaura navo Blessing
mm-hmm. Mubvunzo wekupedzisira zviri kuratidza here sekuti vanhu vachabuda vakawanda mangwana handiti tanzwa kuti ranzi iholidhe
mangwana izororo vanhu vakapiwa mukana wekuti vange vachikwanisa kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunovhota pavakanyoresa saka vazhinji vari kuratidza kuti vachabuda vachienda kunovhota chasara ndechekuona kuti vangani vanenge vachizoenda kunovhota musi wacho wekuvhota nokuti unogona kutaura neumwe munhu Blessing kuti uri kunovhota here achikutsanangurira kuti womuti kunovhota asi asina kunyoresa kuvhota
aiwa tinotenda zvikuru Jonga tichiti tichakufondera zvakare mangwanani kuti tizive kuti zviri kufamba sei
yechino ichiziviso chakakosha kutanga nemusi wemuvhuro chikunguru 30 iro rinova zuva resarudzo studio 7 ichawedzera nguva yekutepenyura kuti tikuzivisei zvese zvinenge zvichiitika maererano nesarudzo pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose makuseni kutanga nenguva dza6:00 uye manheru nenguva dza7:00 tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza2:00 kusvika 5:00 kubva musi wa30 chikunguru kusvika musi wa7 nyamavhuvhu tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave 15295 kHz nepa 17820 kHz teerera Studio 7 nepenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Iko zvino tochienda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazuwa hii muri ya Zimbabwe, ndino kuchingamidza hii muchirongwa chatino kurukura ne zvizvarwa zvekuZimbabwe. Vechidiki vari kusimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndine Evans Zininga, ndiri kuno kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tichakurukura na vanzvadzi vedu tadziripa madzima. Tinzwe zvizhinji mune zvavari kuita. Ndino kuchingamidza hii muchirongwa.
Maita basa.
Ruzhinji rweZimbabwe rungangodawo kunzwa kuti ivo vatiri kutaura navava vanzvadzi tadziripa madzima ndiani, vari kumbobva kupi vachienda kupi?
Ndiri kubva kuHarare. Tinoshandira NGO inonzi Reach for Change. NGO iyi inobatsira vanhu vanobatsira vana vanotambudzika nyika muupenyu.
Tiri kunzwawo kuti pari zvino muri muno muAmerica, muri kupi, muri kuitei?
Ndakaiswa University of Texas munzvimbo inonzi Austin. And ku university ikoko tinenge tichibvidza kuti tinozvifambisa sei kana pauya panyaya dzekumanaja mabhizinesi edu nemaorganization edu nemaNGO edu kuti tinyatsoziva, tinyatsowana ruzivo rwatinozokwanisa kushandisa tadzokera kumba.
Totarisa kuti chikuru chamanyanya kudzidza pazvidzidzo zvose zvamuri kuita izvi ndechipi?
Chikuru chandanyanya kudzidza ndechekuti kana wadzokera kumusha unozokwanisa sei kuti urambe uchiita basa rako, kuti mari unoikwanisa kuireza sei, kushanda nevamwe sei nemamwewo maNGO. Saka zvatanyanya kudzidza ndezvekuti mashandira unoita nemamwe maNGO kana wadzokera kumusha kuti ukwanise kuwedzera basa raunenge uchiita kupfuura munzvimbo yaunenge uchiitira basa iroro. Sezvandataura kuti tinoda kuwedzera basa redu kuti ripfuure kubva muHarare riende kunana Bulawayo nekunana Chinoi.
Vamwe vanotaura vachiti kuti ukwane muzvirongwa zvakawanda wanda zvinoitwa uri kuZimbabwe unofanirwa kunge uine vekuziva mukati mehurumende nevari muzvigaro zvakakwirira. Makakwanisawo kupinda sei muchirongwa chamurichi?
Muchirongwa ichi takatokwanisa kupinda fair. Takato pane maapplications akadedzerwa nevanhu veku US Embassy vachiti vane mabhizimusi kana kuti vane ma NGO kana maorganization avo avainavo ari kubatsira vanhu kana kuti ari kuwedzera development yemunyika medu, ngavauye vasubmite maapplications avo. Saka ndo masubmitiro atakaita maapplications edu. Saka zvanga zviri zvinhu zvanga zviri fair, panga pasina chizivano.
Kurudziro yamungapewo vechidiki vari kumusha nevakapararira nenyika maererano neupenyu ndeyekuti kudii?
Nyika yedu inofanirwa kuti itovakwa nevechidiki, nokuti vechidiki ndo vacho vanofanirwa kuti vadevelope nyika yavo. Saka ndinokurudzira vechidiki kuti ngavatange mabhizimusi avo, ngavatangewo maNGO avo anobatsira kuti nyika yedu ienderemberi, because zvese zvine tichiitira nenyika yedu zviri mumaoko evechidu.
Ndinokutendai vanzvadzi nekunge muinesu pastudio 7 muchikurukura neruzhinji rweZimbabwe.
Nemiwo ndatenda.
Vateereri vedu, tinokutendai mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Matange tichikurukura nehanzvadzi yedu tadziripa madzima. Kwanhasi togumira pano, tosangana zvakare svondo rinouya, pandichakuinzirai zvakare chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Muchirongwa chedu chenotarisa nyaya dzezvitendero nhasi, Marvelous Nyauye ataura na Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanova munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches nezvesarudzo.
Tiri kuenda kuma elections aya nemufaro mukuru nekuti kana tichikompera nama elections apfuura, ma elections aya auya panguva zvinosvika zvokuti zvakatonhorera munyika. Saka tinongovimba kuti isusu mangwana vanhu vachinda kuti tichinopedzisa basa iri ratakatotanga rokuramba tichidaidzira nyaya yorugare, kuti dai zvaibvira taingunopedzisa basa irori kuchinguva norukunyararo gwatanga tinabvo. Izvo zvino zvatiri kushuvira zvikuru. Zvino chechipiri chatinoshuvira ndechekuti panobuda results process yekuti ma results anozobuda inotanga kumutsa dzimwe shungu. Saka chishuvo chedu wose makereke nechekuti kana zvazvichibvira nechekuti zvikuru utungamiri hutibatsire kuti vanhu varambe vakadzikama tigadzirise nyaya yokuno announceiwa kwema results nema processes anozotevera runyararo kwatinago kuchingovako. Saka izvo ndozvo zvimwe zvezvinhu zvatiri kushuvira. Chikuru ndechekuti kana zvaibvira munhu wese haaende, mangwana anozota.
Muri kutaura here neve hurumende kana kuti nevakuru vemunyika kuitira kuti zvamuri kukumbira izvi nyanya panyaya yekuti pachazotaurwa zvinenge zvabuda musarudzo zviitwe murunyararo?
Hongu tiri kutaura nevatungamiri vemapato vakasiyana siyana, dzimwe nguva tichitaurawo navanhu vanenge vari pasi pavo peutungamiri hunenge huri pamusorosoro. Chatinoziva ndechekuti meseji yedu iri kusvika, nokuti tinonzwa vamwe vachitaura kuti zvinhu zvatiri kutaura zvatiri kukurudzira vanotenderanawo nazvo, uyezve tinovanzwa vamwe vachizobudisa mastatement anofambirana nezvinhu zvatiri kukumbira izvi. Saka shoko riri kunzwika, asi chatisingazivi ndechokuzoti kana kwaita pressure yekuti marizalsa akunobuda apa, shoko irori ratanga tichifamba naro iri rinozotendwa nokuraramiwa nenzira yatiri kusvira.
Pane zvirongwa zvamamunazvo here zvekudzidzisa veruzhinji nyanya panyaya iyo yekuti ngaparambe pane kuwirirana uyezve pasina mhirizhonga mushure mesarudzo kana dzange dzaitwa uyezve nezvichabuda musarudzo?
Zvikuru chatiri kutotarisira ichi ndechokuti kana sarudzo idzi padzinopera marizals achinge aannounciwa, semakereke tiri kutarisira mutambo mukuru, kwete wokufarira kuti anenge ahwina ndiani, asi mutambo mukuru wokufarira kuti zvaitika kuti taita election yaiita pasina mhirizhonga dzakanyanyisa kukura. Hongu pana maincident atinokwanisa kuverenga pano neapo, asi tinotarisira kuti tichaita mutambo mukuru wokungopembera kuti takaita sarudzo yedu murunyararo. Tabvezvo tinozotanga kupinda paprocess yokuti tichiti zvinotoenderi tichibva pano, nokuti nyika yedu ichine mavanga akawanda mukati memwoyo, vanhu vakawanda havana kugadzikana.
Usiku hwanhasi semakristu, zvii zvamuri kukorodzira veruzhinji kuti vange vari kuita usiku hwanhasi vakamirira sarudzo dzemangwana?
Nyaya yedu yakareruka zvikuru. Chatiri kungoshuvira ndechokuti vakristu chekutanga ndechokuti gavana madzire nyika yedu utungamiri hwakakosha kuti nyika ipfuure ichienda mberi, but nguva yekusarudza utungamiri inyaya inowanza kuputsa ukama. Saka nyaya iripo ndeyekuti munamato wevakristu nhasi kuti dai varamba vachinamatira nyika ikwedu kuti tirambe tiri vanhu vanoziva kuti hongu tinogona kunge taparadza nditsuwa nenyaya yezvematongerwo enyika, asi tiri vana vomunhu, tiri vana vevhu, tiri vana veZimbabwe, toda kuti tigovaka nyika yedu ichienda kumberi. Saka ngatirambe tichinamatira nyika iyoyo, asiwo ngatirangaridzanei kuti mangwana tinonovhota, pasava neanozonga kuti ndomunga zvazvina basa zvokuti ndinovhota kana vamwe vatovhota zvaringana. Umwe noumwe ngaati ijana rangu mangwana ndofanira kuenda ndinovhota.
Avo vanga vari Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanova munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Nhlanganya uye weStudio 7. Aiwa, vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera. Regai titarise musoro inawo zvakare. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti havasi kuzovhotera ZANU-PF musarudzo. Asi veZANU-PF vanoti vaMugabe vakwegura uye havaone vhoti yavo yakakosha. tabva tashuka kumagumo yechirongwa chedu inindini Blessings Zulu ndokusiya yemina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko isika tisenda baku.